Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 22/2022 makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe samunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kwanga usipanga kuitika ndezvekuti hurumende ipfume kuti yakakanganisa and then kwatore manhano okuti vaite rehabilitate vanhu. Izvino ngotaura kuti hei unit unit ukatarisa zvinoitika hazvifambirani nokuti kune unit.
Muchungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vakurudzira vanhu kuti vaite runyararo munyika apo nyika yose yanga ichicherechedza makore makumi matatu nemashanu panyoreranwa chibvumirano chekubatana kana kuti unit accord pakati pezanu pf ne pf zapu mapurisa emubulawayo nasi amisa kurangarirwa kwevanhu vakafa munguva yegukura hundi kwange kwarongwa nerimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu muguta iri
munhu wese muZimbabwe ane mvumo kana kuti kodzero yekuti vataure zvavanenge vachifunga pamusoro pezvinenge zvichiitika mukati menyika kutaura uku kunotaurwa nemuromo kana kuburikidza nezvinyorwa kana kuburikidza nemafirimu
Imwe kambani yekuDenmark yaendesa hurumende kudare repamusoro munyika nekurambidza kwairi kuita kuti firimu rakaitwa nekambani iyi ichitevera vaNelson Chamisa musarudzo dzemuna 2018 rionekwe muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakurudzira kuti munyika muve nerunyararo pazuva ranhasi rekucherechedza makore makumi matatu panyoreranwa chibvumirano chekubatana kana kuti unity accord pakati pemapato makuru aipikisana anoti rezanu nerepf zapu Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Mumashoko avo ekucherechedza zuva iri, vamunangagwa vatenda basa guru rakaitwa nevaive mutungamiri weZanu PF vaRobert Mugabe, pamwe nevaive mutungamiri wePF Zapu vaJoshua Ngomo, apo vakanyorerana chibvumirano chekubatana kana kuti unit accord musi wa22/1987 vachiisa parutivi kupokana kwavo kwakakonzera kufa kwevanhu vanodarika zviuru makumi maviri mumatunhu eMidlands neMatabeleland. Vamunangagwa vati chibvumirano ichi chakaunza runyararo munyika uye runofanira kuchengetedzwa.
We need last unity and durable peace in our country. Elections should never be an excuse.
Uye sarudzo hadzifaniri kushandiswa kukonzera mhirizhonga nekutaurirana munyika.
Vatiwo hurumende yavo iri kushandisa madzishe kuti agadzirise matambudziko akakonzera kupokana panguva yegukura hundi. Vamunangagwa vatiwo sarudzo hadzifaniri kushandiswa kukonzera kupokana nemhirizhonga munyika. Mumwe mugari wemuHarare vaWelinyati vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti vaMugabe navaNgomo vakasaina chibvumirano cheUnity Accord kunyange munyika musina unyatsobatana.
Tichitenda zvakaitwa nevakuru vedu Mugabe naNgomo 1987.
Mutauriri wesangano rinomirira masangano amushanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti munyika muve nekubatana vanhu vakapara mhosva vanofanira kurangwa.
Zvekuti ndezvipi zvakazoitwa kuti tione kuti mapepetrators ekumhondi wakadai akazoitwei, tione kuti hama dzakarasikirwa nevamwe vavo dzakazokombanzetwa sei, tione kuti
mutauri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti zuva iri rakakosha asi hapana kugadzikana munyika sezvo pachine mavanga asina kupora.
Ropa revana veZimbabwe rakadeuka iroro ndori chiri kunetsa nyika nanhasi pachivanhu chaicho chaicho kana nhengo yemwe mhuri ya.
Mutauri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti hapana kubatana munyika.
Zvozvo zvinokanganisa kubatana kwenyika. Tinoona zvakare munhu kana achinziwe ari weCCC zvakaita sana Moblessing Alina naMboneni Ncube vanopondwa, asi mapurisa havanyatsi kutora nyaya dzavo vachinoferefeta kuti vaone kuti zvafamba sei.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatapadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti vemapato anopikisa vangachema havo asi Unity Accord inhaka yakasirwa vana veZimbabwe navamugabe navangomo.
Iwo havagoni kutaura pamusoro penhaka iyi nokuti maoko avo ane mazvana, maoko avo akasviba pamusoro penhaka iyi. Ivo ndivo vanotsvaga kupatsanurana kwavana veZimbabwe.
Mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti munyika munogona kuva nekubatana chete kana vemapato ezvematongerwo enyika vakakoshesa zvido zveveruzhinji.
Umunhu akanzi ndiwe CCC uyo akanzi ndiwe ZANU PF pane kunetsana kunotongovapo, kusiri kunetsana kwokuti vanhu vari kutaura kuti uyo haasi munhu womuZimbabwe.
Hurumende yakatara musi wa 22 zvita sezororo rekurangarira kunyoreranwa kwechibvumirano ichi muna 1987 zvichitevera kupondwa kwevanhu kunopemerwa mauto e5th Brigade kunyanya vachinzi vaitsigira vangomo kuda kupidigura hurumende yavamugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mapurisa emuBulawayo amisa kurangarirwa kwevanhu vakafa panguva yeGukurahundi uko kwange kwarongwa nerimwe sangano senzira yekucherechedza zuva reUnity Day nhasi. Vamwe vanopikisa vanoti zviri kuitwa nehurumende hazviratidze kuti munyika mune kubatana nerunyararo. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mapurisa anga achifamba nemabhasikoro vamwe netsoka vamukira kudzivirira nzvimbo yakakomberedza pane chiumbwa chamushakabvu Joshua Nkomo muguta reLawayo, vachirambidza vanhu kuungana panzvimbo iyi senzira yokumisa chirongwa change chichida kuitwa nesangano reIbechu likaZulu chekurangarira vanhu vakaurayiwa munguva yeGukurahundi senzira yokucherechedza zuva ranhasi reUnity Day. Vampusofu Zwayo, munyori mukuru wesangano reIbechu likaZulu iro rinorwira kodzero dzeane hama neshamwari dzakapondwa kana kukuvadzwa munguva yeGukurahundi, vati vanhu vatatu vasungwa pachirongwa chavo chanhasi ichi.
Vamwe vanhu vakauya vechizorangarira zuva iro vasungwa, which is unfortunate nekuti hurumende yaudza vanhu veZimbabwe kuti inota kugadzirira nyaya yeGukurahundi, and 22 December izuva rakazarwa nerufo ravanhu vakauraya neGukurahundi.
Vasungwa ava vange vasati vaudzwa kuti vasungirwa mhosva yei, uye magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights ange ave kuedza kuvabatsira. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatike. Asi mumwe mukuru wemapurisa anga achitungamira chikwata chemapurisa chamisa chiitiko ichi uyo angozvidoma nezita rekuti Inspector Dhuve ati anga asingadi kuti vanhu vaungane nekuti urongwa hwange huchida kuitwa uhwu hwange husina kubvumidzwa nemapurisa. Studio 7 yaona gwaro rinoratidza kuti veIbechu likaZulu vakanyorera mapurisa sezvinodiwa pamutemo asi vakarambidzwa kuti vasaite gungano iri. Vanhuwo zvavo nevamwe vange vachida kutorwa mifananidzo pachiumbwa chamushakabvu Nkomo pamwe nevatori venhau vange vachiita basa ravo vanosanganisira veStudio 7 vaudzwa nemapurisa aya kuti vabve panzvimbo iyi zvisinei kuti vange vaine magwaro avo ekuita basa zvinove zvashorwa nemumwe mutori wenhau Lulu Brand Harris uyo anoshandira bepanhau repadande mutande resite
vava vachidzinga vechitipusha kuti ivai tichakuisai mutrak remapurisa muende weshure them kuti aiwa tine makadhi edu ekuita basa asi vovhila havana kana kubhuterera vakatipusha vakati ivai tokusungai manje ivai papa even nevanhuvo makachikofamba maordinary civilians were just passing that area we also dispersed
mutungamiri wesangano rezvinasu vabhenone nquve avo vati vange vauya kuzopa rutsigiro rwavo pachiitiko ichi vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nemapurisa zvinoratidza kuti hurumende haizi kuzadzikisa zvainoreva panyaya yegukura hundi
crisis yatinayo manje ndeyekutoti ivo vatinoti vatungamiri vachiti ivo ndo vari kufambira nyaya dzekuti kuwanikwe reconciliation and closure ivo ndo nhasi vachiita zvokutosunga vanhu vari kuenda kunochema vanhu vakaurayiwa neiyo hurumende yezimbabwe chaiyo chaiyo zvokutoratidza kuti zvavari kutaura nezviri kuitika paground hazvisi kana kumbopindirana zvese zvavakambotaura before hazvisi kana kumboshanda
munyori webato rezapo mudunhu reulawayo avo vakarwawo hondo yerusununguko vari pasi pemauto ezipra vavivian siziva vatiwo zvaitwa nemapurisa zvinoratidza kuti hapana kubatana kwechokwadi munyika
wanga uchifanira kuitika ndezvekuti hurumende ipfume kuti yakakanganisa and then vatore manhano okuti vaite rehabilitate vanhu iye zvino ngotaura kuti hei unit tokatarisa zvinoitika hazvifambirani nokuti kune unit
asi vachitaura munguva pfupi yapfuura mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakati ivo hurumende yavo yaiyo yazvipira kugadzirisa nyaya yegukura hondi nyaya yekurambidza vanhu kuratidzira murunyararo iri kushorwa neafrican commission on human and people's rights negungano reUnited Nations masangano aya anoti kuratidzira murunyararo ikodzero iri mubumbiro remutemo wenyika uye zimbabwe yakanyorerana nenyika dzepasi rino zvibvumirano zvekuremekedza kodzero dzevanhu ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini kudzana emusengi
Imwe kambani yekuDenmark yaendesa hurumende kudare repamusoro munyika nekurambidza kwairi kuita kuti firimu rakaitwa nekambani iyi ichitevera vaNelson Chamisa musarudzo dzemuna 2018 rionekwe muZimbabwe. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Kambani yekuDenmark yeFinal Cut for Real inoti haisi kufara nekurambidzwa kwayakaitwa nebhodhi rinoona kuti zvinobudiswa kune veruzhinji zvinokodzera here kana kuti kwete reCensorship and Entertainment Control Unit kuti firimu rayo rayakaita ichitevera vakakwikwidza pasarudzo dzekutsvaga mutungamiriri wenyika vakamirira MDC Alliance vaNelson Chamisa rinonzi President rionekwe muZimbabwe. Bodi iri rakaramba kuti firimu iri rionekwe munyika richiti zviri mufirimu iri zvaizokurudzira kuti munyika muitwe mhirizhonga pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Gweta rekambani yeFinal Cut for Real vaChris Mike vaudza Studio 7 kuti vakakwidza nyaya iyi kudare repamusoro svondo rino mushure mekunge dare reappeal board riri mubazi rinoona nezvinoitika mukati menyika raramba rakagarira nyaya iyi. Vaendeswa kudare repamusoro nekambani iyi igurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika pamwe nemuchuchisi mukuru wehurumende.
Nokudaro takakwidza nyaya iyi kune dare rinonzi appeal board riri muministry of home affairs kuti vanyatsoongorora kurambwa kwanga kwaitwa necensorship control unit kuti firimu riratidzwe, asi dare iroro reappeal board rakagarira nyaya iyoyi. Saka zvatakazoita pasvondo iro rino ndezvekuti takaenda kudare guru rinotongwa mhosva muZimbabwe rinonzi High Court tichinyunyuta pamusoro penyaya iyoyi.
Vamhike vati kurambidza veruzhinji kuona firimu iri kunotyora bumbiro remitemo yenyika.
Pakukwidza nyaya kwatakaita kuHigh Court tiri kutaura kuti kurambidzwa kwakaitwa firimu iri rinonzi President mukati menyika yeZimbabwe kunokanganisa kana kuti hakupindirane nebumbiro remutemo reZimbabwe zvikuru sei kodzero dzinopuhwa mubumbiro remutemo irori. Munhu wese muZimbabwe ane mvumo kana kuti kodzero yekuti vataure zvavanenge vachifunga pamusoro pezvinenge zvichiitika mukati menyika. Kutaura uku kunotaurwa nemuromo kana kuburikidza nezvinyorwa kana kuburikidza nemafirimu. Saka pakarandidzwa firimu iri kuti tiratidzwe mukati menyika yeZimbabwe, kwaitove kuchikora mitemo yenyika.
Vakafaro bata chigaro chemutauro webato reCitizens Coalition for Change, iro rave kutungamirirwa navachamisa Muzvare Fadzai Mahere, vati havaone chingatadzise firimu iri kuti rionekwe neveruzhinji.
Tinoziva kuti ZANU-PF iri kutya zvakanyanya kuti firimu inonzi President ionekwe nemacitizens, nokuti vanonyatsokuziva kuti firimu iyoyo inonyatsokutsanangudza zvakaitika pakabirwa vaNelson Chamisa sarudzo dzemuna 2018. Vari kuziva kuti vanhu vachafarira ZANU-PF, vanhu vaakusapota CCC, saka vanhu vakaiona firimu iyoyo vanobva vashingiswa zvakanyanya. Asi isusu seCCC tiri kukurudzira vagari kuti endai munorejista kunovhota.
Hatina kukwanisa kubatawo veZANU-PF kuti tinzwewo pfungwa dzavo, asi gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vaudza Studio 7 parunhare kuti havana chavanokwanisa kutaura pari zvino, sezvo nyaya iyi yave kumatare edzimhosva. Vakatungamira kugadzirwa kwefirimu iri Muzvare Camilla Nilsson vaudza Studio 7 vari kuCopenhagen kuDenmark kuti zvinoshamisa kuti hurumende yeZimbabwe iri kurambidza kuti firimu iri rionekwe muZimbabwe. Ivo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti pachave neshanduko munyaya dzekuburitswa kwemashoko pavakatora matomo kubva kuna mushakabvu Robert Mugabe mushure mekunge hurumende yapidigurwa nemauto. Firimu rinonzi President iri raiti harisawo zvaiitwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, richizvienzanisa nezvaiitwa navachamisa, uye rakahwina mubayiro weWorld Cinema Documentary Jury Award kuSundance munandira gore rino. Muzvare Nilsson vakaitawo rimwe firimu muZimbabwe rakaita mukurumbira rinonzi Democrats, raitarisa kugadzirwa kwakaitwa bumbiro idzva remitemo yenyika muna 2013. Nyaya yakwidzwa kudare iyi haisati yazivikanwa kuti ichanzwikwa rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky nezuro vakataura pamberi pedare reparamende reCongress muAmerica mushure mekuita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden. VaZelensky vari kukumbira America kuti irambe ichibatsira nyika yavo nezvombo nemari yehondo yekurwisana neRussia. VaZelensky vakaita musangano navaBiden kuWhite House muchiitiko chiri kuonekwa senzira yekuzivisa mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin kuti America icharamba ichitsigira Ukraine zvakasimba muhondo iyi. VaBiden vakatiwo kunyangwe hazvo vaPutin vari kubhomba magwenya emagetsi munguva yechando vanhu vachitonhorwa, vanhu vemuUkraine vari kuramba vakamira semusambangwena. America yakabva yazivisa vaZelensky vachangosvika kuti iri kuvapa mari inodarika bhiriyoni imwe chete yekuzvidzivirira kusanganisirawo zvombo zvinonzi Patriot Defense System zvekuchengetedza muchadenga menyika yeUkraine. Russia inoti kupa Ukraine zvombo izvi kuda kuisvokosha. Mugozeya nezvenyaya iyi Mavhila Simhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Chipo Dendere.
Chekutanga ndinoti ndakanga ndisatinamboona mukuru wenyika achiuya kuzoadressa Congress kana imwe nyika, nyika yake iri kuhondo. Asi ndakazoverenga zvizhinji ndikaona kuti vaChurchill vakazviitawo nguva yakange Britain ichida kuatakwa nemaGermans paWorld War. Saka zvakaitwa navaZelensky zvine precedence kuti zvakamboitwa kare, uye zvanga zvakakosha kuti maAmericans, mataxpayers kunyanya, vane mari dzavo dziri kuendeswa nehurumende kuUkraine vavanzwewo vachitaura kubudikidza nezviri kuitika kunyika kwavo pane dzimwe nguva.
Makaona sei kutambirwa kwakaitwa zvaitaurwa navaZelensky, uyezve zvingabatsira here kuti hondo iyi pakati peUkraine neRussia ipere?
Chinhu chakanyanyisa kundishamisa ndechekuti vanhu vemuAmerica havasisina kubatana paforeign policy. Isu tichitanga dzidzo dzedu dzepolitics taiudzwa kunzi maAmericans vanga vane kusawirana pa domestic politics. Asikana ya wangowe kutawara zhe international politics wanu wanzingi waka batana. Asimi zuru makaono kujipaita urava Zelensky. Ma Republicans anechitama wakanga wasanga sumuki kana kuwa umbirera, kana kuwa kwazisa. Kurakiza kutipane ma divisions aripu. Kutivana watingati wano supporta Russia yere. Asusa tushambu itika ma America kutunowa na ma politicians aningati supporta Russia. Kajinji ma Americans anu wanzinge akabata na moko opoza. Shizu zirukutika ku Russia. Saka nchuchu chini chakati angisa kundisho nisa chuchu. Asi overall ningati speech yao. Yeka tambiwa shakanaka kuneveri ushinji mbunyika.
Mbota risabuti iyo hondo pakati pe Ukraine ne Russia. Tingati iliku kanganisa sei pasirose.
Iliku kanganisa shakawanda. Kubakuni shakatawa na hivyo wa Zelensky kuti mwika mavu amusesi na magizi kana mvura. Tino zivawe isusu kuti wheat inogadziriswa chingwa nezvinhu zvakawanda wanda yakanga ichibva ikoko ku Ukraine. Saka pasi rese rava kutotarisirana nema shortages. Ini ndakanga ndisingatozivi kuti nyika dzemu Africa dzimwewo dzinoto importa wheat kubva kuna na Ukraine nekuti zvinonzi weather dzedu adziiti here pakurima yakadaro. Kozochionya yekuti oil zhinji iri kushandiswa nenyika yanga ichibva kuRussia. Ndokusaka mazuva akatanga hondo takaona kukwira kumutengo yefuel zvakanyanyisa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Chipo Dendere vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye vari parunare kuBoston muno muAmerica. Mauto emu Israel auraya mumwe murume wekuPalestine munzvimbo yakapambwa ye West Bank vachiti ange achirwisa akabatana nechikwata change chine pfuti. Izvi zvaitika munzvimbo ye Nablus umo mauto eIsrael anga achienda nezvarwa zvenyika iyi pane imwe nzvimbo inonzi inoyera nevanhu vemuPalestine neIsrael yacho. Palestine inoti auraiwa mutambi wenhabvu anonzi Ahmed Daragamei. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika pamwe nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vane maonero akasiyana zvikuru pazuva remusi wa 22 zvita. Vamwe vachiti izuva rakakosha zvikuru munhoroondo yenyika sezvo rakaona mapato ezvematongerwo enyika maviri makuru emunyika aive makarasi onane anoti PF ZAPU ne ZANU PF achinyorerana chibvumirano cherunyararo muna 1987. Chibvumirano ichi chinonzi ndicho chakamisa kusagadzikana kwakange kwabata matunhu eMatabeleland neMidlands uko kunonzi kwakasiya vanhu vanodarika zvuru makumi maviri vafa. Kubatana kwemapato maviri aya ndiko kwakaomba bato reZANU PF ririro nhasi riri kutonga nyika. Muna 2020 bato rezapo iro rinoti rakabuda muchibvumirano ichi rakati rakakanganisa zvikuru kupinda mugudza rimwe chete neZANU PF. Mukuzeya nezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu pamwe nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe. Atanga nekubvunza vachirumhanzu kuti vanoti kudii nevari kuti zuva iri harichina zvarinoreva.
Mavonero anosiyana. Vanogona kukomplaina kuti kubatana hakuna hamene kuti vanobva kumutunhu upi muno muZimbabwe. Tinofanira kuziva kuti chakakonzeresa kuti kuve neunity chii uyezve zvinorevei. Ndingada kudzorera vateereri kumashure. Unity Day izuva rakaumbwa namapato maviri amanationalist ZAPU neZANU. ZAPU ichitungamirirwa navangomo vatinoti Father Zimbabwe, ikuwo ZANU ichitungamirirwa na the late president vaMugabe. Hakuna unity kana mupatanidzwa wakaita sauyoyo pangakufura munhu nhasi achiti hakuna unity. unity anenge achireva inenge iri ipi iri yei ichirevenyizve.
Dr. Zembe, tirikuona kuti nhasi nyika iri kucherechedza zuva rekubatana reunity day, asi vamwe vachichema kuti yanguwe zuva rezororo, kubatana munyika hakuna. Munoti pamwe chete nemashoko ataurwa navachirumanzu?
Ichokwadi kuti kwangova kucherechedza zuva rakadomwa papepa vanhu vavanotikarira vokungozorora, nokuti vataura vachirumanzu pachena kuti mubatanidzo wakaiswa namapoka maviri ezvematerezeri pazano nezapo makore makumi matatu namashanu apfuura, nokuti ndo dzakadzakushana tirwisana. Saka mapatiwo akabatana ndokuita zano pevhi ipo nhasi. Saka kubatana kwacho kungagovako kwavanhu vezimbabwe papipapa mapoka akapfekana akaita rimwe vaona kuti zvavanga vachiita zvazvisinei nounhu dzavanhu vezimbabwe, nokuti vanhu vezimbabwe vakabatanidzwa norudzi rwechitema, vakabatanidzwa nekuwanirana, vakabatanidzwa nemitupo. Saka zvakagara zviri matiri kubatana kwacho ikoko. Ava vakanga vachirwisana vaitoita zvisine tsika yarudzi rwezimbabwe, vaitenge vapinhana vachiovayana vachiovaisa vanhu zvisiri izvi, vakuda mutsika dzokubatana dzechiridza chapo chevanhu vemuzimbabwe.
Vachirumadzi pindirai tizi.
Ndinofunga Dr. Zemba mene kuti unity yavanotaura ndeipi kana kuti inombonzi holiday. Iye zvino musi wa 25 December izororo rinonzi Christmas Day. Zvinoreve here kuti maZimbabweans ese maKristu muno munyika? Handizvo. Asi ruzhinji runonzi ava ndo vanoenda kuchechi muZimbabwe. Saka zvakakodzera kuti tine nezuva iroro. Tine zuva rinonzi Boxing Day. Zvinomborevei kumaZimbabwe? Saka hatidi kupidigura chunhu chakanaka kuda kupesiwa maself agendas. Saka kana tikanzwa vane munhu kutanze kwai avanga vari mapato maviri akabatana, orait, kwamwe mapato aivako ndo api?
Regai ndidzokere kuna Dr. Zembe. Tiri kuona izvinezvi munyika mune mapato ari kupikisa anosanganisira renyu imi vaZembe. Tingatarisira here kuti paitwe imwe unity day yekubatanidza mapato iwayo?
Zvakatiitika zvikapera ndezvemapoka maviri avo karimwe. Saka zvirokwazvo ndezvekuti munyika mune besanwa, zvirokwazvo ndezvekuti munyika mune chamutaranhara. Hona zviri kuitwa vatobiskala havana mhosva yavakamunesa. Saka vachirumadzi zvavari kutaura kuti tinofanira kuti tiite kubatana kubatana. Hapana kubatana kuriko nokuda kwezano pirivhi nevaviri akabata matomo upfuuri hwenyika. Ndiyo iri kuvenga vamwe ichiponda vamwe ichitotiko zvino taakuzoponda.
Vachirumanzu
vaZemba vaka mavabvunza mubvunzo kwavo, asi vanongobata bata apo napapo vachinzenga mubvunzo wambavabvunza. Chiriko ndechekuti havagoni kuanza mubvunzo iyi nokuti vanoziva kuti pato ravo chero kwatsvuka chero zuva rikabuda nokumaudza nyemba paki yavo haimbovi yakahwina muno. Vakanguri vatiraya vachatiraya. Well, munhu ane shungu asi shungu dzacho hadzisi dzakabudira. Ichocho vanozviziva muhwande paromwoyo wavo. Mahoridheyi haitwi maviri matatu nenyaya yekuti pazoita rimwe bato rezvamutongeri wenyika. Saka mubvunzo wenyu wokuti kuchazova neimwe unity day izvi because pazova nerimwe bato rato hakusisina. Ende maZimbabweans havachadzokeri kumashure.
Dr. Zembe, pane vari kutaura kuti unity iri kutaurwa yezapu nezanu, zapu yakati yakabuda muunity imomo.
Haina kungobuda chete. Iye vari kutoti vakabuda ichokwadi kuti havasisimo muzano PF. Ndokudako kuti kubatanidzwa uyu wakagarirana pasi navangomo navamugadhi. Zvino vangomo navamugadhi havachichiri panyika. Saka zvakatopera.
Avo vangu vari nyanzvi mune zvematongerwo wenyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare, muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Forum na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvezuva reUnity Day riri kupembererwa nhasi pachipembererwa kubatana kweZANU-PF nePF ZAPU. Kana mchida kupinda mchurungwa ichi, kana wakutumira mashoko kustudio 7, shansa ya WhatsApp number zedu zinoti 001-202-465-0318. Sezo nguwa hedi apera, regaiti mbotari samsure na ushakare. Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vokurudzira veruzhinji kuti vaite runyararo pamberi pesarudzo pazvara nasi rekucherechedza kunyorwa kwechibvumirano chekubatana kana kuti Unity Accord. Mapurisa emubulawayo nasi asunga nekumisa kuratidzira kwanga kuchida kuitwa nevamwe vanga vachida kurangarira vanhu vakaurayiwa munguva yegukura hundi. Tashuka kumagumo ya chirongwa chedu cha nasi. Anokuoneka ya nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Ndichiti murare zvakanaka vatereri. Ndokusiya imi na Gay na Saidi munaudze isiNdebele.
Soku isika disen.